Kune zviri zvakati wandei zviri kuita kuti vamwe vanhu varege mabasa, vamwe vanhu varege kutsvaga mabasa. Chiombe-ombe chiri kunyanya kuitika ndicho chenyaya yeCovid yakauya namashandiro matsva ariko muAmerica muno. Ndofunga pasi rose vari kuzamawo kuita mashandiro okuti shandai kumba kana kuti mazuva mauya kubasa, mazuva moshandira kumba. Zvinhu zvakanakira nokushatira vamwe vashandi izvozvo. Pana vamwe vanoti ini zvokuchaenda kubasa kunosongana navamwe ikoko, ndakamboshanda mwedzi yapfuura ndiri pamakombiyuta ipapa ndiri kumba kwangu, handichadi izvozvo. Vobva vamanikidzwa kudzokera kubasa. Vamwe vanoti kana vachizodzoka kubasa, chidzoka yekubasa ike zvine zvati mose mofanira kunge mabayiwa majekiseni ecovid. Vamwe vari kuzviramba izvozvo, zviri randichirega zvangu kubasa iroro. Kwozoitawo vamwe vanotiwa ini zvokushandira kumba ndobitirirwa kugara mumba, ndo mwandinovata, ndo mune mhuri yangu, ndofema kukupi ndachida kuenda kubasa kunogara kumahofisi, asi kambani yangu haichadi kuti tiuye kubasa. Vobva voramobudawo mabasa zvichingoita zvakadaro. Saka zvinhu zvakati wandei zviri kuitika mucovid inoi inowisa zvakawanda. Ke zvino tinoziva kuti neumwe yatingati strength yekoni iri kuuyei, vamwe vakusha kuenda kumabasa iko. Kwasa zvichiuyai kumabasa takagadzirira kuitira kuti musabatwa covid ikoko, asi kuti vamwe vanofunga kuti totogara mazuva rose ndakapfeka mask ikoko, basi vacho gaingireki zvangu.
Vanorarama sei vanhu vari kuramba mabasa ava uyezve vari kurega mabasa?
Munyika yeAmerica mune zvakati wandei zvinoigona kuti vanhu vakwanise kurarama vasina mabasa, atinoti magovernment benefits aya yatinoziva kuti pane chirongwa ike zvino chokupa mwana umwe nomumwe. Vabereki vake vanenge vachipiwa $250 pamwedzi woga woga. Chinofanira kunge chiri kupera pakupera kwegore rinoera, asi kuno urongwa hwekuti chipfuurire mberi zvekare. Zvekare vamwe vari kuramba vanorarama nemari dzavanenge vakasevha nechekare, nokuti munhu unenge akasevhawo mari dzake. Kwozoitawo zvimwe zvirongwa zvinokurudzirwa namakambani nehurumende chinonzi 401k. Saka vamwewo vanorarama nokukwereta mari zvichingoderi. Vamwe vanorarama una mapart-time job wokuti apo wambosevenza worega zvake, asi kuna magovernment departments akati wandei anogona kugama vanhu vaya vaya vanenge vachimboti ndiri kutsvaka basa nhasi, vachingonyepera hurumende ruzhinji rwacho.
Ko iwo mamiriro ezve mabhizimisi kana kuti zveupfumi hwenyika akamira sei muno muAmerica?
Mamiriro oupfumi hwenyika anenge ari kutatarika achizama kubuda mucovid sezvinoita sezviri kuitawo dzimwe nyika, asi kune zvakawanda zviri kuvhiringa kusumuka kweupfumi hwemuAmerica sokusumuka kwakunofanira kuita nokuda kwecovid inomboti apa yauya apa yambodzakira. Zvakare tiri kuona kuti kufamba kuri kuita zvinhu zvinopinda muAmerica zvatengwa kune dzimwe nyika dzakaita sana China kana kuda na Africa, uku hazvisi kunatso kufamba zvakanaka. Tinoona kuti mazvikepe zvakambozara kumapotsuko, hazvisi kukwanisa kuti zvifambise zvinhu. Vanhu madhiraivha ari kushayikwa zvekare, anokwanisa kudhiraivha mangururu achoni. Saka ikonomi iri kuzama nopainokwanisa napo kuona kuti yosumuka sei nechirwere checovid chadai kupambira. Asi tinoona kuti mberi uko kwakati jekei, nokuti vanhu vaakuita sokuti vaakuziva kurarama nokushanda mukati mecovid iripo yakaita sezvino. Ndo covid icharamba ichingovapo ichingochinja ichingobayiwa icharamba. Saka hurumende yeAmerica yakati ngatichirarama necovid ichingovapo, asi tichizvidzivirira kuti chisumudze ufumi hwedu.
Ko vanhu vanofungei nemamiriro akaita nyaya yezveupfumi ichi?
Vanhu vana mapato maviri. Pano vanofunga kuti ufumi huri kufamba nenzira kwayo, nokuti tiri kuona kuti kumastock market kuya uku kunodzarwa nokurimwa mari kuri kusumuka zvekare. Kwoitawo vamwe vanongoti ikonomi haisi kunatso kufamba zvakanaka, asi ndionatso kuti ruzhinji huri kuona kuti mabasa ariko, vamwe ari kusiyiwa navamwe vaya. Kusha hako kuvhunduka covid, asi ruzhinji ruri kuona kuti ikonomi iri kufamba, nokuti paunofamba pese pese unoona mabhizinisi akanyora kuti todawo rubetsero rwavanhu vanoda kuzoshanda, vanhu ndo vari kushayikwa. Saka handiboni kuti pakaita vanhu vanoshora kuti ufumi kwenyika kusikufamba zvakanaka, iwo mabasa ari kokudai. Kokana wakashora mabasa ari kokudai kune dzimwe nyika dzakaita seZimbabwe kusina mabasa akawanda tingazoti chii? Saka ruzhinji hungakutora zvako, asi ufumi hweAmerica kunenge huri kuzama kufamba kudarika dzimwe nyika dzakawanda wanda chaizvo mucovid munomu.